Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 12/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura zvishoma gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende wokwidzwa wokwira makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muzano PF zveG40 neTeam Lacoste kwaramba kuchienderera mberi.
Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kukonzera kuti chikwata chemaWarriors chigare chiine mutauro nguva dzose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Banga repasi rose reWorld Bank svondo rino rakazivisa kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Gwaro rakaburitswa nezuro neWorld Bank rinotarisa nezveupfumi hwenyika dzepasi rose uye rinonzi Global Economic Prospects rinoti upfumi hweZimbabwe uhu huchakurawo nezvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana mugore ra2019. Tarisiro yeWorld Bank iyi inopfuura yakaburitswa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti upfumi hwenyika huchakura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%.
Kunyanga hazvo banga repasi rose iri riri kuti upfumi hwenyika huchakura rakayambirawo kuti tarisiro iyi inogona kusabudirira sezvakatarisirwa sezvo upfumi hwenyika pasi rose husina kumira zvakanaka. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinonetsa kutambira tarisiro yeWorld Bank iyi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kunetsa kwemari, kuvharwa kwemakambani pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura mumakore apfuura. Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare mumwe wenyanzvi dziri kuti dziri kushamisika nemaonero eWorld Bank aya. Ngatinzwe hurukuru yataita navamufukare pamusoro penyaya iyi.
Takaona ripoti yonyitika tomboikurukurawo nokuidzeya tichishamisika kuti World Bank inenge ine zvairi kuona zvisiri kuonekwa naMinister of Finance and Economic Planning wedu. Vachina mata yavo vari kuestimate a growth yeGDP at 1.7%. Apa World Bank yakuita an extra 2.1% over and above that 1.7%. Saka tiri kushamisika kuti unless the World Bank knows something chatisiri kuziva isusu vagari vemuno, then mafiga avo anoshamisa. Zvingava zvinhu zvinotinakidza nokuti fadza dai kuri kuti zvikaitika, nokuti kana tikaita a growth rate of 3.8%, then zvechokwadi zvinoita a difference yakati oo unemployment yedu, which at the moment we have even stopped counting. Saka izvi zvingatarisika kuti kuda pane vamwe vanhu vangawanawo mabasa pane ruzhinji neruzhinji rwuri kutsvanga iko zvino.
Chii chinenge chichitariswa nemasangano akadai kana vachiita ongororo idzodzi netarisiro dzekukura kweupfumidzi?
Handigoni kuvataurira sezvo ndisiri spokesperson wavo, handiti ka. Asi tinotarisira kuti World Bank as the bank of the world ine an overview iri much broader than overview ye any one country on its own. Saka tiri kutarisa kuti the context within which vari kutaura kuti upfumi hweZimbabwe huchakura by 3.8%, inenge iri much more secure than the one yatinokwanisa kuseenzesa isusu, nokuti obviously isusu tiri kutarisa Zimbabwe chete, ivo vari kutarisa world yese.
Tinoonawo kuti mamiriro emisika yepasi rose haana kugadzikana, asi World Bank vari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungakura kusvika ipapa. Imiwo munoti panyaya yekusagadzikana kweupfumi hwepasi rose?
Ichocho ichokwadi chatiri kuona tese kuti ndezviri kuitika. Upfumi hwedu huzhinji ndehwemaminerals atinomaina nezvirimwa zvatinoita zvinoana tobacco, cotton nezvimwe zvakadaro. And pasi rese macommodity prices ari kudzikira. Saka tinoona kuti tizokwanisa growth rate ye 3.8%, kuda World Bank ine zvainoziva nemamega bills aya aitaurwa nechina neRussia atisiri kuziva isusu.
Vanga vari mukuru weMkozi vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vanoti vane mvumo yekurambidza nengo dzedare reparamende kuti dzisapfeka zvadzinoda, nekuti mudare munogona kuita nyonga-nyonga kana nengo dzikauya dzakapfeka zvadzinoda. VaMudenda vakataura izvi mugwaro ravakanyorera kudare repamusoro-soro vachipindura nyaya yakakwidzwa nemiriri wemutasa South vaTrevor Saruwaka veMDCT, avo vari kuda kuti dare iri rivape mvumo yekupfeka bhachi ravo rakafanana neflegi yenyika mushure mekunge vadzingwa muparamende vapinda mudare vakapfeka bhachi iri. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Muna Chivabvu gore rapfuura, vaMudenda vakarambidza kupfekwa kwemabhachi kana kuunzwa kwemireza yenyika muparamende mushure mekunge nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzauya dzakapfeka mabhachi ane mavara emureza wenyika pamwe nemireza yacho mudare. Vakaita izvi mushure mekuratidzira kwamufundisi Evan Mawarire pasi pechirongwa chavo chehashtag this flag. Asi kunyange hazvo vaMudenda vakange varambidza kupfekwa kwemabhachi ane mavara emureza wenyika, nhengo dzeMDCT dzakaita savasaruwaka dzakaramba dzichiuya kudare dzakapfeka mabhachi aya, izvo zvakazoita kuti dzidzingwe mudare. Mushure mokudzingwa mudare kaviri, vasaruwaka vakazokwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiti havaoni chakaipa pabhachi ravo, uyewo vachiti semutenderi wechirasta vanopfeka bhachi rine mavara echitendero chavo awo akafananawo nemavara emureza wenyika. Vasaruwaka vanotiwo vaMudenda vari kutyora kodzero dzavo nekuvadzinga pamwe nekuvarambidza kupinda muparamende. Asi vaMudenda vanoti vakatopa mutongo panyaya iyi uye vanopiwa simba rekuita izvi nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi gweta ravasaruwaka vakudzaikadzere vaudza Studio 7 nhasi kuti hapana chakashata pabhachi ravasaruwaka uye vanoda kuti dare repamusoro ripe mutongo wekuti zvakashata here kuti munhu apfeke hembe kana bhachi rinoenderana nechitendero chake, uye kuti chii chakaipa kuti vanhu vapfeke hembe dzine mavara emureza wenyika yavo.
Aiwa, isusu tiri kuti vasaruwaka vanoenda vane chitendero chavo chechirastafarian, saka ruvara ruri pahembe dzavo runoenderana nechitendero chavo, hazvinei ne flag yenyidzwe semurastafarian kuti vange vachipinda muparamendi vakapfeka jaketi rine mavara akaita seavainawo red, green, black neyellow.
Pamashoko avaMudenda ekuti vanopiwa simba rekurambidza nhengo idzi kupfeka zvadzinoda, vakadzere vanoti maStanding Rules and Orders eParamende anotaura chete kuti nhengo dzedare dzinofanira kupfeka mabhachi, asi haataure ruvara rwemabhachi anofanira kupfekwa.
Speaker of Parliament vaMudenda havana masimba ekuti vaite zvavari kuita. Isu chatinofungira chete ndechekuti vari kuita zvematongerwo enyika zvepolitics, kunyanyanya nekubuda kwakaita this flag last year. gorera pera iri zvinenge zvirikuvarwadza chaizvo chaizvo kuti nhengo dzeparamende dzipinde muparamende dzine majaketi akadaro but isusu tiri kuti aiwa vasari vaka havasi kupfeka flag aiwa chavari kupfeka ijaketi asi rine ruvara rwakada kufanana nezimbabwen flag uye ruvara ruri pazimbabwen flag ndiroro futi ruvara runoshandiswa nemarastafarian saa tiri kuti chitendero chavo ngachiitese ngachichengetedzwe
asi vamudhenda vanoti hapana chinoshamisa pakudzingwa kwavasaruwaka mudare iri vakapfeka zvisingadiwe pamutemo vachiti handivo vega vakadzingwa mudare nekuda kwaizvozvo vanoti semuenzaniso vajustice meya wajajena vezanu pf vachimirira gokwe nembudziya munational assembly vakadzingwa mudare iri mushure mokunge vapinda vakapfeka zvipfeko zvebato ravo muna chikunguru vakadzere vanoti vapedza kugadzirira musoro wenharo kana kuti heads of arguments uye vanotarisira kuti nyaya yavo ichanzikwa mwedzi unouya muna gumi guru mapurisa akapinda mudare iri nechisimba mushure mokunge mamuka mhirizhonga apo mumiriri webudiriro munational assembly vakosta machingauta vakapinda mudare vakapfeka bhachi rakaita seravasaruwaka vakaramba kubuda mudare mushure mokunge vanzi vabude vanobvisa bhachi ravo vamudhenda neparamende vari kumiririrwa negweta vasimplisius chihambakwe panyaya iyi studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachihambakwe panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa9198M pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vabatana nhasi nevatungamiri venyika dzekuEurope dzakawanda muGeneva mukuedza kugadzirisa kunetsana mune zvematongerwo enyika kwave nemakore kuri muCyprus. VaGuterres vabatana nevatungamiri veCyprus, Greece, Turkey neBritain mukuedza kubuda nechibvumirano chinobatanidza mapoka maviri ari kunetsana ayaumba matunhu maviri.
Dare reSenate iro rine nhengo dzebato remaRepublicans dzakawanda ratanga kutora matanho ekubvisa urongwa hwechirongwa cheObamacare asi vasati vaburitsa urongwa hutsva huchatsiva chirongwa chezveutano ichi. Bato reRepublican rakaisa pamusoro urongwa hwekuvandudza Affordable Care Act uwo unozivikanwa sekuti Obamacare sechimwe chezvinhu zviri pamusoro-soro kubva panotora hofisi vakadomwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Mauto United States anoti ane urombo nekurwiswa kwakaitwa nemubatanidzwa wemauto kumaodzanyemba kweAfghanistan mukutanga kwambudzi gore rapera uko kwakauraya vanhu vekuAfghanistan 33 uye kukuwadza vamwe 21. Izvi zvabuda nhasi mugwaro retsvakurudzo muchiitiko ichi.
Makatirira kunepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kunetsana mubato reZANU PF kwave kutanga zvekare apo bato iri rave kutanga kuita gadziriro yesarudzo dzemuna 2018. Nezuro, masachigaro nevanoona nezvematongerwo enyika mubato iri vakadaidzwa kuHarare nevanoona nezvegwara remusangano kana kuti political komiza vaSevia Kasukuwere vakashora mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuita mabiko nevanhu vakadzingwa mubato vachipemberera gore dzva kuzvishavane.
Vachitaura vakamirira masachigaro aya vaSamuel Undenge vanoti vari kushora vatungamiri venyika vanodyidzana nevakadzingwa mubato. Vakadaidzira musangano vanonzi vari kuchikwata cheGeneration 40 uye vanonzi vari kuburitsirana makano nevanotsigira vamunangagwa vanozikanwawo nekuti Team Lacoste. Nyaya iri kunetsa mubato ndeyekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vaivesa chigaro weZANU PF kuMashonaland West Province vasati vadzingwa mubato iri vavengai Musengi avo vanga vari kuzvishavane kumba kwavamunangagwa paiitwa mabiko aya. Tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muTeam ZANU PF vaJason Zhuwao. Tatanga nekubvunza vaZhuwao kuti vanoona sei mabiko aya.
Party constitution yedu inotaura kuti every party member anofanha kuva ne freedom of association ne nengo chero epamusoro seya Vice President Emmerson Mnangagwa. Asi the concern came patakanzwa kuti pane ivo vatakadzinga sevanhu vemusangano tikawirirana semusangano kuti ava vanhu ava vari kupusha iyo yatinoti secessionist agenda. And ndoo vanhu vatainzwa kunzi vakaonekwa vari kupati ya Vice President Emmerson Mnangagwa. Saka chandingade kuti nditsanangure vanhu ndechekuti haisi nyaya yekuti maparty members aenderei kumba kwa Vice President kunoonana nawo. Kasi chatiri concerned nacho chikuru ndechekuti ivo vaenda ikoko vanhu vakadzingwa muparty yeZANU PF. Chavari kumbodirei chii kuramba vachida kuzviassociata na Vice President Emmerson Mnangagwa. Iye zvinozvi makanzwa kuti Zuro maprovincial chairpersons vakasangana kuti vakurukure kuti chinakwa changa chiine vanhu ava chii. Isusu tichitaura kuti isu tiri kufamba negwara reZANU PF, gwara ravaMugabe rinotaura iro kuti one ZANU PF, one center of power.
Vamusengi pindai tinzwa.
Dzimwe nguva vamwe vanenge vachinotsvakawo mazano kuvakuru kuti kuda zvavakadzingigwa zvacho vanogona kuvakiwa. Boys kumusangano kunodiwa manumbers. Seni ndadzingwa sandirambidzi kuvhotera ZANU PF ka. Saka zvekuti tiri pamutevedzeri wemukuru wenyika chero da president varipo tiregona ngoenda kumba kwavo vakatichedza kana kungoti kuvakumbira tokumbira kuti timbomwa madhirisi nemu. Vamwe dzeedziri hama. Saka pakadzingwa vanhu havana kudzingwa mudzimba, vakadzingwa kubato.
Mukoma Jason.
Chandingade kubvunza ndechekuti semunhu wemusangano kana muchiziva gwara reZANU PF of which tiri kuziva kuti kumusangano takakudzingai, asi chatoda kuziva ndechekuti ZANU PF haina disciplinary committee here. Committee iyi yakagarwa, inogarwa kuZANU PF headquarters, haigarwe kumba kwavamunangagwa. Isusu chatinoziva kuti hongu munokwanisa muri hama, but nyaya yekuti hapana ivo vamunangagwa futi vakatotaura kuti iye mukomana uyo anozviita energy mutodi akangoyerekana apindo mukati imomo achizviposa semember of parliament. Saka hatizonzwisise kuti chinangwa chake chanchiri chei, chiri kuri kuda here kudziya mushana naVice President kana kuti kudini. But isusu chatinoziva ndechekuti gwara remusangano rinotaura iro kuti rine machannels.
Vamusengi.
Ndaichida kuvabata panhau yekuti gwara remusangano vachitaura zveconstitution. Ndoona sekuti ipapo vanoda kubatsirwa bhozi. Constitution haisi kutoteedzera totally bhozi. Kudzingwa takangokarikana tichingotarisa patv madzingwa, hatitamboshedzwa kudisciplinary committee. Saka inhau yekungoti aiwa vari kungoita zvokungojamba jamba bhozi, vane agenda dzavo.
Gwara remusangano baba, kuti kana muchiziya gwara remusangano hapana munhu akambobedzwa kumusangano kuti uya tikudzinga. Kana party yauya kune resolution yekuti munhu adzingwa musangano, disciplinary committee inotozoitwa wakuda kueya magrievances ako, and musangano uyu ndounozogara pasi uchitaurisa kuti munhu watadzinga shuwa shuwa ane explanation here chaiyo chainogona kutimitsa kuti adzoke musangano. Isusu takawirirana kuconference kucongress kuti tiri kufamba ne-one center of power. Makuda kuuya muchida kudestabilize utungamiri hwedu. Imimi munozviita mafollowers aVice President Emmerson Mnangagwa, munozviita mafollowers avo.
sei muchida kutenta zita ravo mukiva pinza munyaya nyaya disinei nenyika disinei ne development do chatida kunzisisa kwamuri nenyaya kuti inimi makuti nisida nyika makuti paisusu musangano headache yekuti tikonzentrate munyaya nyaya
kwenyu kuti nenyaka mira sei goku musangano ndikona kuti munenge mukutora chika mutozvimi musangano
makarasika ndimi makarasika musangano isi chirimo isi tiri kufamba negwara remusangano saka mutaura kuti takarasika cause dai tanga takarasika tiri su takadzinga but isusu tinotaura kuti aiwa kwete
vanhu vakadzinga vakatodzingwa vakatodzingwa senhuve yekunzi unenge uchitaurwa zvepacheni amurikutaura izvi zvakangofanana nezvakaitwa chero kwakuchinzi kune vanhu vamanjuru vakadzingwa kune vanhu vanhingi vakudzingwa munodzinga vanhu muchiti ndevanhingi musati mavabvunza kuti uwanhingi saka igwana remusangano iroro kuti unongomuka wakadzinga munhu nekudhanza nditeera nini kokana kuruti hama yake saka hakuna munhu achateera hama
mukoma jesu
kutevera kwamuri kutaura kutevera kwekutevera kuumba here kana kutevera kwekuda kutevera kuti munhu atonge
avo vanga vari vajason zhuwau vanotungamira kufambiswa kwemashoko muteam zanupf vanga vachitaura parunare vari muharare manzwawo zvakare kubva kuna vaiva sachigaro wezanupf youth league kumashonaland west vasati vadzingwa vavengai musengi avo vanga vari parunare kuchinoi
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya dzekuwanana mumwe achigara ari mhiri kwemakungwa mumwe ari kumusha apo mitengo yenhare yakwidzwa muZimbabwe.
Onguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchifona pano pa Studio 7 tichitarisa nyaya iyoyi iri kutaurwa naJonga yekuti ne anonzi madata bundles aJonga
ndizvo zvanzi distance relationship vari mhiri vakuchemawa kuti hatichakwanisa kunge tichitaurawo nemhuri dzakasara kumusha kana mhuri dziri kumusha hadzichakwanisa kunge dzichifonawo kune vari mhiri nekukwira kwakaita mitengo yekushandisa nhare muZimbabwe
inenge nyaya inonakidza zvikuru saka hama wadiwa vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitaura nezvenyaya iyoyi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp panhamba dzedu dzinotidzo 001-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318
Hongu blessing tidangwe uchidza vatereri kuti chirongwa ndeche women's round table pindai muchirongwa chemadzimai muchinzwa zviri kuitika
basa redu nderekukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu chestudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamugere
kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitikawo muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno pastudio 7 apo munotaura makasununguka
zivai kuti chirongwa chestudio 7 ndechenyu imi vateereri nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvamunofungawo kuti zvinokwanisa kuvaka nyika
tinoda kuti muzivewo kuti pastudio 7 atikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika
munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirawo kunge tichiitawo pano pastudio 7
kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio 7 at voanews.com
munokwanisawo kutitumira matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1-202-465-0318
munokwanisawo kutishanyira pafacebook page yedu inoti VOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.
Munau dzemitambo pese panotambwa nhabvu nechikwata chenyika chemawarriors panoita gakava renyaya dzemari uyezve nekuzhamba mumabatirwo avo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Mike Kariati anotsvaga zvakadzama kuti zvii zvinokonzera kuti zvinhu zvinetse.
Nyaya dzemari mukamba yemawarriors inyaya dzatora nguva refu dzichadza kugadziriswa nevanotungamira nhabvu munyika Zimbabwe Football Association. Kubvira muna 1993 apo chikwata chemawarriors chedream team chakavakwa nemuchakabhure inatpabish. Kusvika iko zvino, mawarriors anongogara achiramwa basa nenyaya dzekusabhadharwa. Pabish, uyo akararidza chikwata ichi kwemakore akawandisa, aigara achirwisana nevezipa nenyaya dzemari dzevatambi idzi, pamwe achibudirira, pamwe achikundikana. Kunyange hazvo mawarriors akabudirira kuenda kuma 2004 ne 2006 Africa Cup of Nations. Izvi zvakauya zvekare paine kutamburira sezvo vatambi Peter Ndlovu naBenjamin Mwariwari vaipinza ruoko muhomwe dzavo kuti vabatsire chikwata ichi nemari. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Farai Kambamura vanoyeuka zvakaitika muna 2004.
Nyaya inautanga izvozvi pa takaenda kuEgypt kuma Africa Cup of Nations ikoko zvagara zvichiitika vakomana vakatozoenda mazuva iwayo kwakuchitori nemazim dollar kusati kwatisati akusenzesa ma US dollar vakaita sit in pa airport shape ezvinezvi vadzokorodza kuita sit in.
Svondo rapera mawarriors aive ave kuramba kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations finals kusvikira paita chibvumirano nevezifa chekunyorerana pasi kuti vaizowana mari yavo makundano aya asati apera. Muteveri wechikwata cheCapes United vaProsper Mzanarwo vanoti zvinhu hazvaifanira kusvika ipapa sezvo mari yakakosha mumutambo wenhabvu.
Vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Mumwe muteveri wenhabvu vashingira ikadiyo vanoti kusabata zvakanaka vatambi kunokonzera kuti vasatambe nemazvo apo vanenge vachitamba nevekune dzimwe nyika.
Mawarriors, if they are professional footballers, they should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Izvi zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally. Vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Chiri kushamisa ndechekuti nyaya dzemari idzi dzakabvira kare uyezve hazvisi kuratidza kuti dzingagadziriswe iko zvino sezvo vezifa vari kuratidza kuti havana zano rekupedza matambudziko aya. Vese vari kuuya kuzotungamira sangano iri vari kungozhamba nenyaya imwe chete yekuti hakuna mari yekupa vatambi sezvo mari yese inobhadharwa nevatsigiri venhabvu kuona chikwata ichi inoperera mukubhadhara pekugara nendege dzinotakura vatambi. Zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kuSport and Recreation Commission, imwe yacho ichibhadhara nhandare, zvikwereti, mapurisa pamwe nevanobhadharisa pagedhe. Vezifa vachiti vanosara nemari shoma shoma. Pari zvino mawarriors ari kuGabon uko vari kukwikwidza mu 2017 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huri kutarisirwa kukura gore rino.
Mutauro pamusoro pembatya dzinopfekwa muparamende hwokwidza makata.
Kurwisana kwezvikwata zviri muzanu PF zveG40 neTeam Lacoste kuramba kuchienderera mberi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya mina ndinga milinkomo munhau dzechindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zilichumi lambili ngozibandlela 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kuyamanisa kakhulu ukuthi nxa ekuthiyeni ukukhangelele ukuthi uzabuya khokhela ibandla leli ukuthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo.
Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla.
Konke nje singathi sengozini ukuthi singacina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa ukuthi ziphele.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela okumemetheka kwesihudo se-typhoid eHarare. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni kakhulu kumathuba emisebenzi aqhubeka encipha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukweyisa uMongameli Mgabe lokuba ngamahlongandlebe. Embikweni abawethule izolo ntambama, abagcini sihlalo laba bathe uMnangagwa kamelanga abe lobudlelwano labahlamuki ngoba ukwenza njalo kumenza akhanye njengomuntu ojonge ukuhlamukela uMgabe. UMnangagwa wenze idili ngekhefu leKhisimusi lapho abikwa enxuse khona abantu abaxotshwayo kuZANU-PF abamsekelayo ukuthi athathe isikhundla sikaMgabe. Emkhosini lo uMnangagwa wabonakala enatha ngenkomitsho eyayibhalwe ukuthi I am the boss. Okuyinto eyasolwa kakhulu ngabecele leZANU-PF elilwisana loMnangagwa LG14. Sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uVice President angakhanya esengumuntu ogijima edlala labantu okuthiwe libandla alikhokhelayo njengo-vice president kayisibo bantu abayenza kube lokumanyana. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa ekuthiyeni ukukhangelela ukuthi uzabuya khokhela ibandla leli uthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlisela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo. Kuyinto emangalisayo kakhulu ukuthi athi engabe kwenzele njalo umbiko lowo osuki ngabagcini sihlalo bema-province awezana ngibona ngani mina uqondile nxa ukhangela ngokuthi ibandla kufanele likhokhelwe njani njalo kusetshenzwa njani kumhlanganiso mayelana lokuthi abantu bagcina njani njalo balandela njani imithetho yalelo bandla kumbe singathi inhlanganiso. Ngibone ngani mina ukuthi umkomnye wabakhokhela abonakale ehamba la bantu abaxotshiweyo abathi hayi bazama ukubhidliza ibandla kuyinto embi kakhulu kufana lokuthi ipolisa likhanye kumbe umkhokhelo wamapolisa akhanye gijigijini la bantu abazakalayo ukuthi hayi bajayele ukutshontsha benze izinto ezimbi kuyinto ethusayo kakhulu.
Ukuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kubandla leZANU-PF Dokotela Sibanda kwandulelwa izehlakalo ezinje. Kambe singabona bemenza uMnangagwa abakwenza unkosikazi Mujuru na?
ngibone ngani mina ngakwakuzashupha ukuthi bamenza bakwenza umjuru ngendaba yokuthi mhlawumbe babecabanga ukuthi abathela sikhathi eside bengangeni kukhetho luka-2018 kodwa ngabe bekuyukuthi u-2018 engafika izanu ibe lempumela. Ngibone ngani ngemva kwalolo khetho bangasuka nje bamthayi akume ngaphandle forward ngoba babecabangela ukuthi kungabaphazamisa emkhankasweni wokhetho olulandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Uhulumende sekhuthazwe ukuba ehloniphe abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni njalo echiyane lomkhuba okubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kwakuvezwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Harare Residence Trust, HRT, uMnumzana Precious Shumba, ngesikhathi ngena umhlangano lentathelizindaba owenzelwe e-Media Center lapho belandisa phezu kwesimo sedolobha le-Harare.
The government needs to be respecting those people.
Uhulumende abohlonipha laba bantu, akalalo ilungelo lokubabeka umlandu laba bantu uhulumende, bona bayibo abamtholisa imali. Uhulumende akazake eye ebantwini laba ukuyabatholisa amanzi noma ukudla. Abantu laba baphila ngokuthengisa njalo abayenelisi ukuthi benze abakufunayo ngenxa yokuthi kabala mali. Imali leyi bayisebenzisa ukufundisa abantu babo.
Ushumba usole inkokheli ye-ZANU-PF wathi kumele yehlukane lomkhuba wenkulumo zokweyisana lezakhamizi ilulaza isimo esingesihle endaweni yokuvuma ukuba ilizwe libhekane lenkinga okumele ilungisiswe. Ushumba unikeze umzekeliso wenkulumo kamphathi ntambo wezempilakahle uDr. David Parirenyathwa ngeviki ephelileyo lapho achaze uZulu njengongazinakekeliyo. UParirenyathwa wethule lamazwi ngesikhathi esethula umbiko wakhe phezu kwesimo sezempila kahle ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid eMpare kunsukwana isanda kwedlula.
Dr. Parirenyathwa is sick in the head. He is saying these people are dirty. That's what he said. He attacked the residents and said they are unhygienic.
Uyagula lapha ke ekhanda uDr. Parirenyathwa uthi yena laba bantu bangcolile. Ikuthethisa izakhamizi esithi laba bantu kabahlanzekanga. Kuthi kabahlanzekanga njani yena umunicipality engatholiswa imali eqondiswa kunhlangothi yezempilakahle.
Sekufe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane wesihudo se-typhoid eHarare kuthi abazinkulungwane ezimbalwa bawubamba lomkhuhlane. Lomkhuhlane ubangelwa yingcekeza. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu zikhuthaza uhulumende ukuba aqondise lokho okumele kulungisiswe angazacatsha ngomunwe egcona uZulu yena ovele esebunzimeni. Uhulumende ukhuthazwe njalo ukuba alungisise udaba lokungethembeki oselubhahile elizweni ehlukane lokuthukana loZulu yena ozama ukuziphilisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba eswele imisebenzi kubangelwa nguhulumende munye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siloko sikudaba lomkhuhlane we-typhoid izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zesabela ukuthi zingagcina sezihlaselwe yilomkhuhlane njengoba zihlezi zisamukela izihlobo zazo ezivela ekhaya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi Zimbabwe ihlaselwa i-cholera ngo-2008 kakuzange kuthatha isikhathi ingakahlaseli kwele South Africa. Ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid olegciwane elithelelwana phose ngokufanayo le-cholera, lodletshana lokuthi layo i-cholera isibuyile kwezinye indawo eZimbabwe, sekulethu kwesaba kuningi kuzizalwane zeZimbabwe kuleli. Abanye bathi balesihlobo zabo esihlala eHarare, lapho kubhahe khona lo mkhuhlane, eziza viki zonke kwele South Africa zizodinga impahla zokuthengisa lobo kunye okungasekho eZimbabwe. Bathi ke makhulu amathubo ukuthi labo bagcine sebewutholile lomkhuhlane njengoba begezela ndawo yinye, besebenzisa sambuzi sinye, lokudla ndawonye lesihlobo zabo lezi. Ngokutsho kwabezempilakahle, asebehlaselwe yilomkhuhlane balakho ukuthelela abanye nxa igciwane eliubangelayo lisezandleni zabo ngesikhathi belungisa ukudla loba nxa ongelawo engabamba amanzi abawuchithe esambuzeni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mongezi Mpofu uthi bafisa ngazo zonke indlela ukuthi eZimbabwe liuqede umkhuhlanelo njengoba lobanje bona bekwele South Africa labo abaphephanga.
Kusungula alethi le ngoba la South Africa sebekhuluma la ngawo. Ngala ile news ze South Africa sebekhuluma la umkhuhlane lo. So sesithembele ku Department of Health ye South Africa. Ngicabanga into South Africa ngebe yalo ukusiza ngoba they have got enough equipment. Awubhozana ngebe yalo ukusiza ngoba laba they have got enough equipment.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Sebenzani Mqolo uthi ngeke babandlulule ihlobo zabo ngalomkhuhlane ngoba vele iningi labasala eZimbabwe sebethola phose konke okokuziphilisa eSouth Africa.
Sokukiyo iSouth Africa ukuthi ke emngcweleni izame uqinisa kakhulu mhlawumbe ukucheck abantu abajampela abadlulela ngapha eSouth Africa. Into vele ezoba i-challenge kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abahamba mhlawumbe ngabo double up kuzoba nzima ukuthi iSouth Africa ikuvimbele lokho.
Umnumzana Vusumuzi Ncube yena uthi usizi ukuthi akukho okwenziwa nguhulumende kwamanje okutshengisa ukuthi uzawuqeda lo mkhuhlane. Uthi izibi ezigcwele ndawo yonke ikakhulu eHarare lapho lo mkhuhlane obhakhe khona nokusilela kwamanzi ahlanzekileyo yizo izinto zakuqala obekufanele ukuthi uhulumende alwisane lazo.
Sonke nje singathi sengozini ukuthi singacina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa ukuthi ziphele.
Kusenjalo inhlangothi ezibona ukulwiswa kwemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa zithi zizilungiselele kulwisana lalo mkhuhlane nxa kungenzeka uqhamuke. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe ngemali ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso phose sokune ekhulwini i-3.8% lonyaka. Isilinganiso lesi sikhulu kancane kulaleso ebesikhangelelwe nguhulumende. I-World Bank yethule imbiko izolo isithi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe njalo ukukhula ngesilinganiso sokwedlula kancane okuthathu ekhulwini i-3.4%. Kulive Talk namuhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngodaba lwabathandanayo behlala emazweni ehlukeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Umqondisi wamapolisa asebenza eNCITA awe National Intelligence umnumzana James Klepper uthi watshela oseza kuba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ukuthi gabala bufakazi bokuthi ele Russia lilembiko engamfaka esimeni esibi. Sisiphethe ezivela kwamanyamazwe ngokuya kwele Cameroon. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabakhuluma isilungu sokubangele ukuthi uhulumende avale umsakazo obukhuthaza ukuthi izizalwane zikahulumende izizalwane zakulelo lizwe zikhulumisane ngodaba lokukhuluma isilungu lesiFrench kulelo lizwe. Etabeni lethu olumqoka Iningi labantu abavela emhlubulweni weMandebeleni abethekelele edolobheni lakoBulawayo bedlulela emakhaya abo kumbe ukuyadlela ikhefu. Baphindele emazweni balokudana okukhulu ngesimo sedolobho leli. Bathi kalise yilo dolobho ekade belijwayele. OBulawayo abambone kulolu hambo bathi usengcolile, izibi ziphongulahlelwa ndawana yonke. Amabhimu engasabuthwa njengensukwini, impompi zamanzi aphuma ezambuzi zihlala isikhathi eside. Zidabukile zingalungiswa, abantu beseqa amanzi angcolileyo. Iningi labo libeka umansipala umlando wokungasebenzeli izakhamizi ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo lwela ilungelo loluntu unkosazana Nozipho Moyo. LSC khulumeli sikamansipala unkosikazi Nesizampofu.
Ngeqiniso nxathe sikhangela ukuthi sivela kuphi njengoBulawayo masengakhompeya ngobo-1990 sikhangela lesikhathi esisizo sikhathi esi-2017. Izitandadi zokuhlanzeka kwedorobho sokuyile. Akunento ebuhlungu njengokuthi nxa uvuka ekuseni usiyafika ku-CBD kobugodini, amaphepha abakhona phana, it's very pathetic. Ye, amabhimu asekhona kodwa ungakhangela phakathi edorobheni, amabhimu a-concentrated ku-CBD usilanda indawo zokwe-PMEs utholokela usiyafika ngale kubo tower block, that is the main city. But as I'm sitting in Katesi, in Kumami, and Yendrin, from South Asia, we start seeing a Harare Road. We start seeing New Jersey. They have not been. So, in terms of litter, in the years, you notice what is, there's actually more litter. You can notice it now. I'm at the corner here, but I don't think they are sufficient. They are nearly eat a rope.
Miss Mpov. Wena ke ucelele ku-council uthini ke ngezandlupe lezangkathaze lezi lezibhekane lezi zakamizi zakoBulawayo?
Ungananzeleli abantu bakoBulawayo kule culture ingathi indlela siyiso khona ayisiyo. For instance, i-littering ngabantu abalahlela amaphepha phansi. Abantu bahamba, umuntu ubone driver imota emangalisayo kodwa elahlela iphepha phansi. So i-council iyazama ukuthi yenze i-public awareness. Singabhoda amadorobho, iqiniso kulamanye amadorobho ungabhoda even overseas, ibhimu is not necessary every corner. Ngoba abantu bafundisa ukuthi nxa vele first ungahamba usinde emgwaqweni. Okwesibili, lokhu iphepha oligenerator-ayo ligcine uzalilahla ngini. Kodwa eBulawayo kasiyenzi njalo. Akhona amabhimu edorobheni ku-CBD but they are not adequate. Nxa sikhangela lapho esihlala khona esingathi kusemalokitshini, i-council izamile ukuthi ifake kulama-community groups aclean-ayo ahambayo ward by ward. So i-ward A1 ilabantu from the community abahamba bedobha amaphepha. Sisuke lapho futhi kulama-refuse trucks esesiwasebenzisa avela ku-community. So i-community has been empowered to collect refuse, not only suke ezindlini incedisana le-council ukuthi iyefika ku-landfill site, kodwa esikunanzelelayo yikuthi thina ngokwethu asisaphathi kuhle idorobho lethu, sesingamachapa. Njalo njenge-council asitsho ukuthi asobulawethu ukuklina idorobho, siyazama. Kodwa okwakathesi i-problem enkulu yikuthi abantu i-culture yethu kayisiyo, kasayenzi kuhle.
Selike lazama na ukuthi libe le nhlelo zokufundisana kumbe ukuhlawulisa labo? Ngoba njengemazweni ngapha ungabonakala uphongulahlela ndawana yonke bayakuhlawulisa. Seleke la kuzama yini khona lokho njengekansili?
Ye, akhona esithi ngama-fines, inhlawulo oyibhadalayo for littering, I think $20. But okwakathesi i-section esingathi ama-municipal police angabe yiwo a-enforce ama-bylaws balutshwana. So right now we don't have enough manpower ukuthi sihambe sikhangela wonke umuntu olahla amaphepha ngoba baningi laba bantu.
Eyokubuthwa kwamabhimu ke bathi abantu bakhala ngokuthi njengeburombo kuthiwa bese behlale isikhathi eside amabhimu engabuthwanga.
There's an article ephumile ngolwesibili iviyona leyo sesingenise emsebenzini indaba yoburombe maflat futhi inesikhathi eside ama-allegation abanye bathi it's 10 months, I don't know, but nxa sibona ukuthi yona i-councili ayisakuthi izizo nesikhathi isuke kudanise ngoba lapho abantu abaphila khona and sesikhangela iy'ndaba zona ezeseziqalisile e-Typhoid e-Harare and so forth considering ukugcwala kwabantu eburombe it's a health hazard. So khonokho abathi bakubonile kukhona i-councili iyazama kodwa ngibuka ngani isebenzisakhona sikunukuthi ziqhubeke.
Iburombo yona ngwayo as a settlement kuyaye kufake ukuthi indawo liyana abantu labana bemuve, so official I think i-council yayishithi abantu labana bayamuva but izivile zani i-council sihambile yazikhupha and we are going to monitor that area.
Imizi yakobulawayo isiminengi njalo siyaqhela ubulawayo, lina njengokhansili selaqhelisa na inhlelo zenyu ezinjengamaphayiphi, impompi zamanzi, impompi zesuwa?
Esikwenzayo njengedorobho because kufanele sinanzelele idorobho nxa siliyakha, for instance kathesi kulama-stands aservisayo kwezindawo ezinjengabo emagodi labo seluveve, ama-requirements ukuthi nxa singakaphi abantu ama-stands siyaqala siservise indawo, sifake imigwaqo, sifake i-water, sifake isuwa. Abantu balahlela phansi izibi, amabhanana, yonke into ngoba bethemba ukuthi ukhansili uzadobha. Ukhansili laye kathesi because of financial constraints ngeke sagcwalisa every street corner ibe lo muntu othanyelayo, it's not practical. Siyakwazi ukuthi amabhina ashoda but kwesi sikhathi litha you hold on to it uze ufike ngikhaya. So siyabonga ngoba siyakwazi ukuthi there are lots of efforts at community level. Bakhona izakhamizi abayenza ama-clean ups, bakhona abanye esisebenza labo futhi kuma-road shows sifundisana, nasezikolweni sesingenile to try and teach our young children ukuthi izibi kufanele siziphathe kuhle.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo ubexoxa endawonye lonkosazana Nozipho Moyo ngokuhlanzeka kumbe ukungahlanzeki kwedolobho lakobulawayo. Bebelo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi zikhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni ikakhulu kumathuba emsebenzi aqhubeka encipha. Kubika uMartin Ngwenya.
AbeZimbabwe abahlala eBotswana abasadinga kumbe abalahlelwa imisebenzi nyakenye bathi abafaki amathemba amaningi ukuthi 2017 uzabaphathela amathuba angcono. Umnyaka ka-2016 uphethe kubi kwabanye abeZimbabwe abalahlelwa imisebenzi eBotswana, ugoqela ngisho amadokotela, ababalisi kanye ngisho labafundisi emasontweni. Lokhu ngesikhathi leBotswana lisithi likhangele ukufaka imisebenzi eminingi ezandleni ezalwane zalo hatshi abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Irene Mpofu sele minyaka emithathu esebenza njengombalisi kweleBotswana kodwa usanda walahlelwa umsebenzi, ngakho uthi kakhandelanga ukuthi amathuba evuleke ngomnyaka omutsha noma nje engakalahli imbeleko.
Asikhangelelanga okuningi ngo-2017 noma nje sizaqhubeka sidinga ukukhanya kuyoma ngisho lakhona apha eBotswana lapho iningi liqhubeka lilahlekelwa imisebenzi, manje thina esivela ngaphandle-ke.
Kodwa uthi ukuphindela ekhaya akuqumi ngisho kancane engqondweni yakhe.
Ngisho asicabani ukubuyela ekhaya, into yokugcina leyo, ungangcono sidubeke silapha ngoba ekhaya kome ngamandla.
Umnumzana Tshenjelani Dube uthi laye ubona into zingantshintshi kakhulu ngomnyaka 2017 noma nje iqhubeka le themba lokuthola umsebenzi ongcono. Yena ufike eBotswana nyakenye kodwa kakenelisi ukusebenza.
Siqhubekela phambili siyidinga imisebenzi kodwa nje khanya kunzima ukuthi uyithole imisebenzi le emazweni angumakhelwane, noma nje kungcono kulasekhaya kodwa ziyabuya zona.
Ekupheleni komnyaka ka-2016 abeBotswana abafika inkulungwane ezilithumi balahlelwa imisebenzi, waqubula ulaka lwezizalwane zeBotswana ezathi uhulumende wazo abone ukuthi udala amathuba emisebenzi. Lokhu kulakho ukuvalela phandle izizalwane zawamanye amazwe emathubeni emisebenzi ekhona eBotswana. NgoMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngesavunungu leBotswana.
Obe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eGwanda South umnumzana Ridas Clowu obhubhe ngempela viki ungcwatshiwe emzini wakhe eNgwali namuhla. okhokhelela umsebenzi ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe yena uchaze uTlou njengeqhawe ebelizimisele njalo lisebenza gadalala ukulwisana lombuso omubi owezanu PF. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabon ngomgqibelo lapho iqembu leCameroon elizanqikilana khona lele Burkina Faso kuthi ele Gabon lidibane lele Guinea-Bissau. Amaqembu la akusibaya sika Group A. Amaqembu akugroup B wona azalandela ngesonto lapho ele Senegal elizadlala khona lele Tunisia kuthi ele Algeria lona lidlale lele Zimbabwe Warriors. Sixhume incwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe sambuza ukuthi ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe le Algeria.
Uzananzelela ukubana bahamba belo umqeqeqeshi ongwalapha eZimbabwe amanye amazwe alabaqeqeqeshi avela ngaphandle kweAfrica uzananzelela njalo kubana kulabadlali abangabaningi kakhulu abadlala ngaphandle kweAfrica uqembu leZimbabwe kodwa amanye amazwe labadlali abaningi avela khona le Europe so kuqakathekile ukubana sikhangele sise khonoko sibe sesikhangelisisa njalo lokuthi bese kulesikhathi eside singayi kuNations Cup abahambi nje abafana bayezikholisela in the process of ukukholisa kukhona ukubana bemangalise amaqembu amabili amathathu.
Uvama ukuthi ibhula sangoma Hadebe akusibhulele ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe wakuqala ngesonto leqembu leAlgeria.
Iqembu leAlgeria liqembu esike salitshaya phambilini kodwa kumalungiselelo abo lenze kakuhle. Kungangithokozisa mhlawumbe ma ngingabona iqembu leZimbabwe lisenza khonokho elikwenze eCameroon lisenelisa ukubana kube yi-1-1 kumdlalo wokuqala kungabe kuyinto enhle leyo ababe beyenzile abafana. Ngibona bezenelisa abafana ukubana bethole umhlomelo i-point kumdlalo wabo wokuqala.
Umuzi wethu Hadebe yincwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Ngiqoma nini ntombenhle litshahelidala uJays Marabini majaha wodwa ezigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa zingakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abaqinisa ihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF basola umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labahlamuki. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kwanelo lamhlanje olivalelisayo ngenjabulo nguNtungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.